Zimbabwe ndiyo yega musadik yakapikisa kudzingwa kweRussia uye izva zvinakufadza mapata anopikisa ayo anoti zvinoratidza kuti hurumende haikoshese kodzero dzevanhu. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti Zimbabwe yaifanira kuvhota zvinoratidza kuti inokoshesa kodzero dzevanhu.
Zvinoratidza kuti isusu senyika hurumende yedu haikoshese nyaya dzehuman rights. In fact, hatisi kufara zvamuchose nokuti zvinonyatsokuenderana nezvatinotaura zuva nezuva kuti ZANU-PF ndeyekumbunyikidza vanhu, ndeyekuviolata human rights nguva dzose.
Vati maitiro ehurumende anoratidza kuti haikoshesi kodzero dzevanhu uye ndosaka vanhu vachifanira kuvhotera shanduko muna 2023. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yabviswa chimiro nemavhotero akaita hurumende kuUnited Nations General Assembly nezuro.
Zvino katika mazano kuti chinhu chinosoresa nyika yedu nokusoresa tose vanhu vomuZimbabwe. Fanika vanhu vasina fungwa netsitsi dzekuziva kuti zvinhu zvine zvichiitwa zvakashata pasi rino, zvinhu zvisinenge zvichifanirwa kuti zvinzi zvakashata zvimhurwe.
Sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havana kushamisika nedanho rakatorwa neZimbabwe nekuti nyika dzakaita seRussia neChina ndidzo dzinoitsigira kana yapinda parumananzombe. Vanotiwo zvakaitwa neZimbabwe ndezvimwe zvinoratidza kuti hurumende haisi kurevesa kana ichiti inoda kudyidzana nenyika dzepasi rese.
Isi kuona kwedu ndekwekuti hakuna zvazvinochinja. Hurumende yeZimbabwe haina kumbobvira yaisa mwoyo wayo wose kuti itange kutaurirana nedzimwe nyika uye kuti itange kubatana nedzimwe nyika nemhaka yekuti iyo pachezvayo haina tarisiro yekuti ingasiya humbimbindoga kana udzvanyiriri hwainoita kuvagari vemunyika ino kuti iyo irambe iri pakutungamirira kana pakutonga.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vanoti Zimbabwe neRussia dzine ushamwari hwakasimba kubvira nguva yehondo uye zviri pachena kuti sei yakatsigira Russia.
Zimbabwe inenge ichiona kuti Russia yasvika pakaomesa, kungori Russia iri padarkest hour, darkest moment painenge yakuda ushamwari. Saka Zimbabwe iri kungoudza pasi rose kuti aiwa isu tichamira neRussia nekuti Russia iri pakaomesesa.
Mumwe mugari wemuHarare reva Owen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica neSadic dzisina kuvhota dziri kuita hunya kwese nekuti dzinoda kudya kuRussia nenyika dzekumavirira dzakaita seUnited States, Britain, France nedzimwe dzakavhota kudzinga Russia. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti mavhotera akaita Zimbabwe anogona kuikanganisa sezvo iri kuda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica. Vatiwo Zimbabwe inogona kuomeserwa nenyika dzayakapikisana nadzo muvhoti yane zuro.
Zvino tipinza mune mataisiro emangwana takatarisana nenyika idzo nekuti nyika idzo dzizi dzana dziri kupikisana neRussia dzana NATO idzi hadzizeze kuranga vanhu vasingawirai navo semarangiro azviri kuita Russia. Saka isu tinogona kuzorangwawo manje neudiki hwedu tinogona kutoshapurwa tikachema zvisingaiti.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakatora danho iri nekuti hapana nyika ine kodzero yekudzinga vamwe musangano iri.
Saka Zimbabwe yakaranga zvaidiwa nemaworld commission.
Muna 2008 Russia neChina dzakamisa United Nations kutemera Zimbabwe zvirango pamusoro pekuita sarudzo dzine mhirizhonga pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Nyika dzakawanda muAfrica dzakatsigirwa neRussia neChina pahondo yadzo yerusununguko uye kusvika nhasi dzine ukama hwakasimba nenyika idzi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvakaita kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzisavhota nezuro uyewo dzimwe dzakaita seZimbabwe, Algeria, Burundi neEthiopia dzitsigire Russia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.